vana mukoti havasi kurama mabasa sekutaurwa kwazviri kuita, asi ana mukoti vari kutadza kuenda kumabasa nenyaya yekuti havana yekuendesa kumabasa. Kana muchicherechedzesa, mukoti anofanira kunge akatambira mari yake musi wa24 June. Haana kuitambira, akazonzi mukoti achaona mari yake musi wa14 July. Mukatarisa kubva musi wa24 May takatambira vakoti kusvika musi wa14 July, ana about 50 days ana mukoti asina kutambira. So zvazvaakureva pari zvinezvi ndezvekuti ana mukoti vazhinji havachakwanisi kuenda kumabasa, havasisina mari yekufambisa, havana magetsi chacho ekudzisa mazuva ano. Saka havasisina, akatotuka akapira akadzima, havana kana chekuainisa mainifomu. Nekuti mari dzitinotambira isu nekuoma kwakaita nyika ino negavhenmendi yakaomerwa tinozviziva, hazina kuwanda zvekuti mukota angawana mari inogona kustretcha for 2 months asati atambira imwe ichishandisa mari yemwedzi wakapera. So ndo dambudziko riripo hombe iroro riri kuita kuti vana mukoti vave vari kutatarika vachitambura vachinetseka kuti vangaenda kunobatsira varwere sei. Chekudya chaio chaicho kana akakwanisa kuona kamari kekuenda kubasa kwacho, kana toti iye anogara padhudha anogona kufamba netsoka oenda kubasa, hati chekudya chaicho kuti ane tii haana, dhadhi ranji haakwanisi. Endi munoziva mukoti kuti ashande zvakanaka psychologically, anofanira kunge ari stable nekuti tinoshanda nevarwere. Varwere vanhu vanoda munhu anonge aine mwoyo munyoro, ane mwoyo nepfungwa dzake dziri pamwe chete panguva iyoyo.
Ndedzipi nzvimbo dzamungati dzakanyanya kutarisana nedambudziko rekushayikwa kwavana mukoti mumabasa nenyaya yekuti hapana mari yekufambisa?
Nzvimbo dzinonyanya kuafectika kazhinji mataunds, nekuti vanhu vari mumataunds vanorenda, vanogara kudzimba dzinoda kubhadharwa rendi, kunoda magetsi avanobhadhara ekujuisa akaiswa maprepaid muHarare umo, kuBulawayo, hana Gweru, hana Mutare, nzvimbo idzodzo hana Chinhoyi. Vakoti vedu vari padambudziko rakanyanya.